pavanoratinoita tichikona kuti veNorthern Electoral Commission vari kuti tiri kudana mapato vanoziva kuti ari notified kwavari. Saka tatarisa mapato avanoziva kuti ari notified kwavari, tinoziva tose kuti nyaya yeMDC yakaenda kumatare. Zvikabuda kumatare ikoko kuti MDC ava kutungamirirwa navamonzora. Saka vamonzora ndo vanotambira zvigwaro rekuti vamiririre musangano wavo. Vatazoona zvakare kuti iyo by that ruling iyoyo zvakareva kuti MDC Alliance, the biggest partner in MDC Alliance is MDCT. Saka naturally that is the alliance, that is the party that approved the presidential candidate. Saka that is the party again, obviously inonotify on ZEC kuti kune musangano uripo. Inyaya yekuti we must also remember kuti va Morgan Komichi ndivo vakanga vari election agent MDC Alliance candidates in the last election. Saka zvinoreva kuti by the nature of being the agent, ndivo vanokokwa kwemisangano ine chekuita nezvezeki kubva kune vezeki secretariat. Saka ini handioni paine chinoitwa chiripo. Chinoitwa chitoripo ndechekuti ivo vanhu vemusangano weMDC CEO MDC Alliance ngavapedze nharwa dzavo vari kunze ikoko vasina kusanganisa nekusvibisa zita rekomisheni yezeki mununha dzavo dziri pakati pacho zvavo.
Vamavhinga, munoona sei zviri kutaurwa navadzikitiri?
Kwete, chiripo ndechekuti musangano wezeki waisafanira kutora divi kana kuedza kupatsura kuti kune vamwe masangano asingakwanisi kupinda kumisangano, nekuti zeki haisiyo inoti iri bato rezvematongerwo enyika riripo kana kuti harisi. Kana kuine vanhu varipo vane bato ravo vanoda kupinda mumisangano, munhu wese anofanira kuti akokwe. Zviri kuitwa nezeki mucherechedzo wekuti zeki haina kumira pachokwadi samutongi gavamaenzanise. Zeki ine kwayakarerekera. Kune mafunga-funga ekuti zvichida vanenge vachibvunza vamwe kana kuti vanenge vachiti nekuti bato reMDC Alliance rakambovaendesa kukoti, saka vari kuti havachadi kuti MDC Alliance ipinde mumisangano yavo. Hazvisi izvo, hakuna mutemo unodzivisa vamiririri veMDC Alliance kuti vapinde mumisangano yezeki. Saka zviri kuitwa izvi mucherechedzo unofanira kuti uonekwe nemhuri yeZimbabwe kuti kana zeki ichidai pamuti munyoro iko zvino, kokuzoti panguva yesarudzo hatingatarisiri kuti ndiyo zeki ingapa mhuri yeZimbabwe sarudzo dzijechetere dzakanaka dzakachena dzisina kuti vanenge varerekera kune rimwe divi rimwe chete. Ndo dambudziko ratiri kuona riri kubuda iko zvino apa.
Vadzikiti, tichitarisawo neiyo nyaya yesarudzo, tiri kuona nyika dzakawanda dziri kuita sarudzo kunze kweZimbabwe. Zeki ichitiyo inonzwa kubva kubazi rezveutano, asi taona Zambia yaita sarudzo, Malawi, South Africa iri kuita, America, Tanzania. Munoona sei nyaya?
Nyayai iri pachena pakuti izvo patori nestatutory instrument iripo iri related kuti zveutano hwenyika yakanangana nenyaya yecovid-19. Covid-19 tichinayo, tichiri kuirwisa vangwanani siku nesikati. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zeki haiise mutemo, yoroteerawo mutemo wenyika. Saka zvichireva kuti izvo vanotozoonaka nekurelaxwa kweinstrumendi iyoyo kana ichinge yasvika pazvakukodzera kuti vanhu vange vachiwadzana kusvika papoindi yekuti tingaita maelections muZimbabwe.
Vamavhinga,
nyaya yemabyelection yesarudzo iyi inotitaridza pachena kuti pane vari kutya sarudzo, nekuti hakuna chinotadzisa nyika kuti iite sarudzo dzakanaka, nekuti COVID idenda ririko richaramba ririko kwemakore anotevera. Nyika dzese dziri kutora matanho ekuzadzisa kodzero yevanhu kusarudzo, kuti sarudzo ngadziitwe nenzira inoita kuti denda risapararire recovid-19.